Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvina bhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kusouth africa vatencent madzire vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. Vamadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neus kana taenda kusouth africa tinohodha nerand. Saka kana gavhumendi ichiita haichada kuti shandise maus nemaranzi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo ava vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Kwafekta zvinopera mashops ndokwafekta kwanoenda
Vakapanobata chigaro chasachigaro wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, takapinda chicken mune US dollar price ne bond price RTGS, but RTGS you find kuti is 10 times more than the US dollar price, which is inini kwandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure kuti ndinonotsvaga US dollar riri, but now since this is legal tender kureva kuti handisisina that pressure or that need yekunotsvaga US dollar mustreet. Saka I have no pressure yekuti izvo ndinditsvage.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.